Vashtaura nevatorere nhau kukumba kwavo kuborodheo muHarare kunozivikanwa nekuti Blue Roof vamugabe vati havasi kuzovhotera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutungamira ZANU-PF pari zvino. Vati vaMnangagwa nevamwe vakuru vakuru vari kuvashungurudza vakati havazofe vakavhotera vanhu vakadai.
I said that ZANU-PF, I can't vote for ZANU-PF. I can't vote for those who have caused me to be in this condition. I have also said, my Mjuru and my Kupe don't offer very much. So there is Chamisa left.
Hatina kukwanisa kutaura na vaMnangagwa kana mutauriri webato reZANU-PF vaSimon Kayamoyo kutinzwe pavamire. Hatina kukwanisa kunzwa kuna vaChamisa kunyange hazvo vaigaro taura pavaitsvaga ritsigiro kune veruzhinji kuti vachazenge vasingakete kuti vachavhoterwa nani vachiti kana vhoti yavamugabe navaMnangagwa vanoida. Zvichakadai, imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaVivid Gwede vati mashoko avaMnangagwa aya anoratidza mafungiro ane veruzhinji munyika vachiti hapana chakaipa kuti vamugabe vavhotere vaChamisa pasarudzo.
Notiratidza izvo kuti kubva muna November ZANU-PF semazira atinoita haisina kubatana wamusangano une vanhu vane nhunha dzakawanda nekusawirirana kurimo kwatinoona muZANU-PF. Asi izvo zvakare tinoona chiri chiitiko chaitika chiri kutadza kuti vamugabe vari kuda kuti vatsigiri vavo vari kumativi mana enyika ngavachiregera kusapota vaMnangagwa. Zviri ngonge zvinhu zvatiri kuona kuti zviri kubva pane zvakaitika muna November 2017 kuti hapana kunge paine kuwirirana pakabva vamugabe muZANU-PF. Zvakare hapana kuwirirana kuripo pana vamugabe navaEmerson Mnangagwa takatarisa nesabvu dziri kuenda muna 2018. Izvi zvinopa zvikuru musangano weMDC Alliance mukana hunge ichikunda musarudzo dzatiri kutarisira mangwana muno muZimbabwe.
Pavabvunzwa nyaya yekunzi ndivo vaipa vaChamisa mari yekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzamangwana, vamugabe vati mashoko aya hasi echokwadi vachiti havasati vambosangana navaChamisa vachiti mutungamiri weMDC wavakapedzisira kusangana naye ndimushakabvu vaMorgan Tsvangirai. Vaenderera mberi vachiti hurumende yavo yakanga isingabirire sarudzo vakati pavakangokundwa chete ndemuna 2008 pakahwina vaTsvangirai pasarudzo yekutanga yemutungamiriri wenyika asi vasina kuwana mavhoti aikodzera kuti vavatorere matomu. Vamugabe vakurudzira anenge akunda musarudzo dzemangwana kuti aone kuti panyorwa bumbiro idzva remitemo rinokoshesa zvido zveveruzhinji. Vatiwo vari kushushikana nekupambwa kwavaItai Dzamara kunyange hazvo vachiti vakanga vasingavazive. VaDzamara vakapambwa vachigerwa kuGlenview muno muHarare muna 2016 uye vaizivikanwa zvikuru nenyaya yekuratidzira kwavaiita vachida kuti vamugabe vasiye basa vachivapomera mhosva yekuondonga upfumi hwenyika pamwe nekutyora kodzero dzevanhu. Kubva pakapambwa vaDzamara hapana anoziva kuti varipi kusvika pari zvino. Vamugabe vakasiya basa muna mbudzi wegore rapera mushure mekupindira kwakaita mauto munyaya dzezvematongerwo enyika kunyange hazvo vamugabe vachiramba vakatsika madziro vachiti vakabviswa pachigaro zvisiri pamutemo. Matare akatura mutongo wekuti kubviswa kwavakaitwa pachigaro kuri pamutemo sezvo ivo mbune vakazonyora tsamba kumutauriri wedare reparamende vachiti vainge vosiya basa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.